vana veMDC Alliance. Hatisi kuvhunduka kana kutya, hatisi kushaya hope. Tiri kutorara hope dzerusvava chaidzo nezviri kuitika izvi, nekuti tiri kuziva kuti inyaya yeZANU-PF inoita zvichikunya nguo zvekuti inokonzera mhirizhonga mumapato anenge ari muZimbabwe.
Vacharumbira manzwa zvataurwa navadzokora izvi, munoti
ini handioni kuti ZANU-PF iri kunzi iri kuita involve itself pari, nokuti Supreme Court is an independent board. Toona futi isusu kuti zviri kuitika chaizvo chaizvo zviri kuemaneta kubva pakafa vatsvangirai. Ivo vachamisa pakafa mukuru wavo, havana kugara pasi navakupi nevamwe vakuru veMDC kuti vawirirane kuti choita sei from here. Saka nyaya iyi vajonga iyi nomukoma wangu vari panapa, I think tikambobudisa ZANU-PF mumutambo uyu, tomboregedza mutambo, mutambo umbotambwa, game yacho ngaimbotambwa neMDC Alliance neMDCT. Kana vakada kuti zvinhu zvinyatso kufamba, ngavapedzerane.
Tinzwe kuna vadzokora, sei vadzokora muri kuti ZANU-PF ine chekuita nenyaya iyi?
ZANU-PF ndiyo yakavhura matare edzimhosva anga akavharwa panguva yakanga kuine lockdown, panze pekuti ZANU-PF nehurumende vakonsentrete kubatsira vana veZimbabwe panguva yeCovid-19 sezviri kuita nyika dzose dzepasi rose. Ivo vakanovhura makotsi aifanirwa kunge akavharwa. Kota haina kuvhurwa naTokozani Kupe, haina kuvhurwa naMonzoro, yakavhurwa neZANU. Saka unobva watoona kuti ruoko rweZANU ruripo ipapo. Iko zvino izvi paramende yanga yakaadjona, yanga ichifanira kudzoka kuzongotaurira vanhu kuti taakuenderera mberi nekuadjona kana nekuvhara. Asi panze pekuti pataurwe nyaya iyoyo chete, pakabva pangoiswa nyaya imwe chete yekudzinga vatungamiriri vedu. Saka unongoona chero bofu rinoona rega kuti ZANU-PF iripo iri kukonzeresa. Ndosaka maona nhasi patorwa danho rekuti taakutotaura kuti nevacho varimo muparamende ngavachibva vabuda, tione kuti ZANU-PF inoramba ichitonga here, ichitonga nyika inenge isina paramende.
Vacharumbira.
Ndezvaikwanisika kuti MDC Alliance ishande nebumbiro remutemo weZimbabwe, constitution of the country. Saka indiri kuona kuti MDC Alliance ndo pati iri kukonzeresa maproblems muZimbabwe. One, iri kukonzeresa nyaya yemasanction. MDC Alliance iyoyi leader wayo akajamba magrave, akajamba marinda, akatora hukuru parufu, akatotanda kubotso chamisa. Ndokusaka muchiona kuti mucharamba muchineseka kuMDC Alliance. Kusika madzokera kuti zvinhu zvinoitwa sei culturally, munoziziva imi kana munhu mukuru aka hamutori imi inheritance neposi, munofanira kugamuchidziwa. Ndo zviri kuita kuti murambe muchiona kuti mucharamba muchineseka even zvese zviri kuitika muZimbabwe right now. Muri kumeta mary go round muchikonzeresa confusion muZimbabwe.
Vadzokora, mashoko enyu ekupedzisira pane zvataurwa navacharumbira.
Vacharumbira ngavaregedze kupinda mudzimba dzevamwe vachinododomesa kunge vanoziva zvakaitika kuMDC. Vachamisa vakapinda pachinzvimbo zvakanakanaka zvisina mukara akamboona tichishandisa kumbiro remutemo wedu.
Saka chanesa nhasi chiiaeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
kuedza nepavanogona kubva zvavakapinda kutambanudza ruoko rwavo kuzanu PF nekuna vaEmerson Mnangagwa kuti tishande pamwe chete
vavauyekupolazimbabwe
vanouyaangagwa neungongongo hwake ari kuramba kutambira ruoko
irwomerai vapedze ndiri kuya kwokupai last minute kwasara 30 seconds
saka ndozvaakutoitika pano
vacharumbira 30 seconds
ini ndoti sebato riri kutungamira zimbabwe izvizvi toti pasine hondo woga woga unoda kuita mhonga mupopoto hwokukonzeresa disability muzimbabwe mutongo wake wakatogadzikwa uriko shamhino munyu yakamirira vanhu vanoda kunetsa vaida kukonzeresa shamhu iyoyo iriko saka kana vanhu vachida kuti toda kuita zvehondo toda kuudzai kuti government of zimbabwe
musaise mashoko mukanwa mangu
nyika yedu ine zvombo zvinokwana kuany kind of hondo inodiwa naanyone